Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 18 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi vemuZimbabwe vabvumirana kuti kana kushini kana kuti rescue package isingauyi mangwana vokanda mapadza pasi. Vese vanotenderana kuti iri danho ringatirimusa hurumende iyo yaratidza kuti haina hanya nekutambura kwavarairidzi namamwe masivil servants muZimbabwe.
Sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichatanga kuramwa mabasa mangwana, rechiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru. America yobatsira kanzuro yeguta reHarare kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Chikwata cheZimbabwe chemaJames chakundwa neMalawi 49-43. Indiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhengo dzaro dzichatanga kurangwa mabasa mangwana, rechiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru. Izvi zvinouyawo panguva iyo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richiti riri kuenderera mberi nekuronga kuratidzira munyika yose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wePTUZ vataka vafira Zhou vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzichatanga kuregedza kuenda kubasa mangwana, vachiti hurumende yaramba yakaisa zvimiti munzeve pachikumbiro chavo chekuti iwedzere vadzidzisi mari dzemihoro dzine musoro.
Varairidzi vemuZimbabwe vabvumirana kuti kana kushini kana kuti rescue package isingauyi mangwana vokanda mapadza pasi. Vese vanotenderana kuti iri danho ringatirimusa hurumende iyo yaratidza kuti haina hanya nekutambura kwavarairidzi namamwe masivil servants muZimbabwe. Saka zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo kuti mangwana kana pasina kushini yauya, varairidzi vogara havo kumba kwavo, vana voshaya anovarairidza.
Vazhou vatisangano ravo rinoda kuti hurumende ivape mari inoita madhora mazana maviri ekuAmerica kana yakaringana nemari iyi ari maRTGS kubhadharirwa mari dzechikoro dzevana vatatu pamudzidzisi wega wega uye kupiwa mastendi ekuti vadzidzisi vakwanise kuvaka dzimba dzekugara.
Zvimwe zvekare varairidzi vanodawo kuti basa ravo rikosheswe, vasangombunyikidzwa nehurumende. Hurumende iconsulte varairidzi pane zvainenge ichida kutaura zvikuru sei securriculum review muzvikoro. Saka idano ratora reUnited Front richaona varairidzi navo masivil servants vachibatana vachirwisana nehurumende iyo inoratidza kuti haina hanya navarairidzi, haina hanya namasivil servants, asi achiplaya basa rakakosha zvikuru kwazvo. Saka ndokwatasvika uku, vese vaimbofunga kuti romance ingaunza chauviri, vataura kuti hapasina chauviri chingapa chete kuti zvinhu zvive muchechetero mvura yeguvi industrial action. Saka varairidzi vari kushapena their instruments of combat, and kana pasina chauya mangwana they will send their instruments of combat into clanking.
Danho ratorwa nePTUZ rekutanga kusaenda kubasa mangwana rinouyawo apo mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachiti nhengo dzesangano ravo dzichatangawo kurega kuenda kubasa nemuvhuro uye havasi kutambira zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekurerutsa raramo yavo zvavapiwa nehurumende.
Hurumende iri kurwisana nekupa mazita akasiyana siyana kumarishoma yavanoda kutipa. Isu hatidi mazita ana kusheni nezvimwe. Tinoda mari yatatagara tichitambira United States dollars ichinjwe neinterbank rate iriko. Tumari twese twavari kutipa tuchaenderane nemaprize ari mumashops mazuva ano, achaenderane nemaprizes emaservices atiri kuwana kumainsurance yehealth, funeral insurance nezvimwe. Tinoramba tichiva reminda kuti ngavatipe mari yedu yataisitambira yatakanegoshita muna 2012.
Munyori musangano runomirira vashandi vari mune zveutano rehealth Apex vaEdwig Nema vanoti sezvo hurumende ichiti neimwe mari yakasara pabudget renyika inofanira kuvapa mari iyi kuitira kuti vakwanise kurarama.
Isu sevashandi vehurumende tiri kuti hatichakwanisi kuya kubasa nemari idzodzo. Wekuti naappreciate kuti government yakatipa mazupko buses, ngaitipa mazupko shops, ngaitipa mazupko wives. Tiri kutarisira kuti vamutuno vakabuda kuparliament vachitaura kuti kune surplus. Where is the surplus? Where is the surplus? Ende tiri kuti isu hatichida hurumende ndiri divided rule. Tiri kudawa mari inotikwanira.
ZCTU inotiwe iri kuenderera mberi nekuronga kuratidzira kwakasimba munyika yose. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vati sangano ravo riri pakati pekunzwa pfungwa dzemasangano akawanda nezvenyaya yekuratidzira iyi, vachiti kuratidzira uku kunogona kuitwa kubva svondo rinouya zvichienda mberi. Danho riri kutorwa neZCTU iri rinouyawo panguva youtungamiriri hweZCTU huchiti huri kutyisidzirwa nepamusana peurongwa hwekuratidzira uhu. Gurukota rezvevashandi amaisekai Nzenza vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kunzwa zvichemo zvevashandi vayo, uye vati vari kutsvaga nzira dzekuti nhuna dzevashandi dzingagadziriswa sei kuburikidza nekutaurirana pakati pavo sehurumende nevashandi pasi petripartite negotiating forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Ukuo sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti richamirira kunzwa kubva kunhengo dzaro pamusoro pemari yekubatsirikana yakapiwa vashandi nehurumende pamwe nehurukuro dzemihoro pakati pehurumende nevashandi vayo, idzo dzinonzi dzichiri kuenderera mberi. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa pakati pevashandi vehurumende nehurumende nezuro, apo hurumende inonzi yakazivisa kuti yapa vashandi vayo zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari dzemihoro yavo mumwedzi uno semari yekubatsirikana. Munyori mukuru wesangano ravana mukoti vaEnoch Dongo vanoti vashandi havana kupiwa mukana wekuramba kana kutambira mari dzekubatsirikana idzi sezvo dziri kungoiswa mumabhanga avo. Asi vaDongo vanoti sezviri kungoitwawo nevamwe vashandi vehurumende vese, nhengo dzavo dzakarambawo kutambira madhora makumi mapfumbamwe nemanomwe akanga aiswa patafura nehurumende, vachiti vanoda kuti mari dzavo dzifambirane nemamiriro akaita zvinhu pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDongo pamusoro penyaya iyi.
Nezuro takasangana nehurumende zveshuwa. Tasangana navo hurumende avasi kuramba kuti titaurirane. Vakati ivo vari kuenderera mberi nehurukuro dzekuti vagadzirise mari yedu. Asi vachienderera mberi kudaro vakauya vachititaurira ivo kuti vachatipa cushion allowance mwedzi uno waJulai. Cushion allowance iyi vakataura kuti vachatipa 50% yemari yedu yetinotambira yakasangana kuti basic salary nemaallowances ese atinotambira, 50% yacho ndo yavachatipa. Iyi yanga isiri negotiation, ihurumende yaona pachayo zvakakodzera kuti vashandi nemari yatakahora mwedzi uno hatikwanisi kuti tingararama kusvika pane umwe mwedzi muna August kunyange tichiita manegotiation.
Saka zviri kureva here kuti makatambira iyo 50% yavari kukupai asi muri kumirira dzimwe nhaurirano, kana kuti muri kuiramba muruda kuti vakwidze
mari iyi? Havana kuuya nayo vechiti pamukana wekuibvuma kana kuiramba. Vakauya nemari iyi vechititaurira kuti tichakupai 50% iri cushion and ichiuya kawa once, haisi salary. Saka hatina mamwe marambiro ataikwanisa kuiita kana mabvumiro ataikwanisa kuita kunze kwekuvataurira kuti tazvinzwa mari iyo, nekuti imari inova yakatopiwa vamwe vakatoipiwa vakangoona yapinda mumaakaunti mavo vamwe vashandi vehurumende. Saka isusu tanga tisina mukana wekuti tingarambira hurumende kumari yavari kuda kupa mushandi wavo, tisina kumbonga taita hurukuro nayo. Saka vakauya vechiti tichienderera mberi nekutaurirana, taona kuti tinogona kutora kanguva tichitaurirana kusvika pane imwe payday muna August takukupai mari iyi.
Saka imi mune matanho amuchatora here kusvikira August kana kuti maakungomirira?
aisinyaya yekutora matanho asinyaya ndeyekuti vanhu vedu vari kurarama here. Saka isu 50% iyi aisati yauya, takamirira kuti iri kuuya rini. Yauya toona kuti inokwanisa kusvikidza vana mukoti vedu kusvika papi, then tichitaura nevashandi tichinzwa kuti vaomerwa kusvika papi pamusoro pekunge vapuwa kamari kaka, then ndo petinokwanisa kunga tine danho rekuti danho ratakutora kana kuti danho raakutorwa ndeiri. Nekuti isusu semaleaders hatina danho ratinokwanisa kutora tiri tega kunze kwekunge taudziwa nevetinomiririra vanhu vavashandi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. America yavimbisa kubatsira kanzuro yeguta reHarare kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekusangana nemiriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, Mayor weguta reHarare vaHerbert Gomba, vati vakumbira kubatsirwa kupedzisa urongwa hwokuvaka pachipatara cheWilkins uhwo hwakamira makore 12 apfuura.
Vati vachatipa vana mazvikokota vavo vane zvekuita neutano. Vana mazvikokota vavo ava vachange vachiuya vachitenderera mukliniki yedu. Tine chipatara chiri kuvakwa neCity of Harare, chakagumisira kuvakwa kare, chachangosiiwa chakadaro, chatura kupedzisa chiri paWilkins. So vati vachatumira vana mazvikokota vavo Center for Disease Control kuti vauye vaongorore kuti zvii zvinoda kuitwa ipapo, rubatsiro rwavangaisa ipapo kuti tipedzise ndorupi. Nekuti isu seCity of Harare tinoda kuisa mari ipapo kuti zvinge zvichipera, kuti vanhu vedu vabatsirikane, tive nefacility yemhando yepamusoro inobatsira vanhu yatingati smart municipal health center.
Vagomba vati kanzuri iri kuda mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora emuZimbabwe kuti vaenderere mberi neurongwa hwepaWilkins. Vagomba vatiwo vapira kuna vaNichols matambudziko avari kusangana nawo munyaya dzekuchenesa mvura yekunwa pamwe nedambudziko remvura dzetsvina. Vatiwo vakurukura nezvekuvandudzwa kwematongerwo eguta kuitira kuti vapote vachipiwawo unyanzvi.
Zvimwe zvatakurukura nezvazvo zvine chekuita nenyaya yemvura, zvine chekuita nenyaya yemvura nesuo. Takuvandibvunza kuti ko zvii zviri kuitika ndikakwanisa kuvabuditsira pachena mamiriro azvakaita, kushomeka kwemvura, kutambudzika kuri kuita vagari, uyezve kushomeka kwemari yekuti tinge tichibatsirikana kugadzisa dambudziko iroro. Saka vatakura dambudziko iroro vakudzokera kunoripepeta nekuona kuti vangatibatsire zvakaita sei. Zvimwe zvezvinhu zvatakurukura nezvazvo zvine chekuitawo nekuwandudza matongerwo eguta, vachibatsirawo nekutipawo zivo, njere neexpertise yavangatumira kuti tinge tichishanda.
Meya weHarare ati wawirirana kushanda pamwe chete neAmerica mukugadzirisa nharaunda iri pedyo nekune muzinda uyu. Ambassador Brian Nichols vatsigirawo vachiti vaita hurukuro vachitsanangurirwa matambudziko ari kusanganwa nawo neguta reHarare.
We discussed a number of issues including improvements to the area around the US embassy.
Takurukura zvinhu zvakawanda kusanganisira zvatingabetsera nazvo kunharaunda ine muzinda wedu, uyewo matambudziko akatarisana neguta reHarare munyaya dzemvura, magetsi pamwe nezvingaite kusimudzira guta. America inofara kuve nemuzinda wayo muHarare.
Kanzuru yeHarare inoti kuondomoka kweupfumi hwenyika kuri kukonzera kuti itadze kuita mabasa ayo nemazvo, sezvo vari zhinji vari kutadzawo kubhadhara mitero kukanzuru yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chehurumende chiri kuongorora bata murefu bata mupfupi inonzi iri kuitika mukanzuro yeBulawayo changa chiri kutarisirwa mudhorobha iri nhasi kuti chitange basa racho mangwana. Mukanzuru iyi munonzi maita kunetsana kunotyisa mushure mekunge mutewedzeri wameya vatinashe Kambarami vaedza kumisa basa munyori mukuru weguta vaChristopher Dube vachivapomera mhosva yehuori. Bato reMDC rinonzi radaidzawo makanzura aya kuti riedze kugadzirisa kunetsana kuri mukanzuru kunonzi kwapa kuti mamwe mapato akaita semutwakazi Republican Party apindire achishora bato reMDC achiteriri kuunza vabva kure kuti vatungamire mudunhu reBulawayo. Asi MDC inoti pamutemo hapana chakaipa kuti munhu akwikwidze kwaakavaka musasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutewedzeri wemunyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaClifford Hlatshwayo pamwe nemutauriri wemutwakazi Republican Party vaMboni Sigumbo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaGumbo.
Chiri kuita nezvekuti vanhu veMDC inotungamirwa navaChamisa vakauya vakaunza vamwe vanhu vasiri vemuBulawayo vasinganzwisisi magariro edu kuBulawayo, and vanhu ivavo ndivo vari kukonzera mhirizhonga. Iko zvino tinava Kambarami varivo deputy mayor wekuBulawayo nefakishini yavo yevamwewo vanofanana naiye Kambarami vakadisregarda zvakataurwa nameya nevamwe vemanagement vekuBulawayo City Council. Vakaita zvavo zvekuu vachida kuti vabvise town clerk pachigaro zvisiri pamutemo. Izvozvo ndizvo zviri kukonzeredza mhirizhonga muBulawayo.
VaHlatshwayo, munoti kudii nezviri kutaurwa navaGumbo?
Nyaya iri kutaurwa navaGumbo haisi nyaya yekuti inyaya yevanhu vatorwa. Tiri munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe ine vanhu vakasiyana-siyana. Ndosaka ichinzi tichitsirimikidza nyaya yekuita yatoti nechirungu nation building. Bulawayo munoiziva yakada kufanana neHarare, inonzi metropolitan province. Zvichireva kuti iguta, asi mukukura kwaro nokusanganiswa kwaro riri pamusoro pemamwe maguta ese. Zvichireva kuti zvinoitika umomo zvinhu zvinosanganisira kusangana kwevanhu vakawanda. Nyaya yekuBulawayo haina town clerk. Haisi nyaya yevanhu kuti vanhu veMDC kana kuti vanhu vechii, asi inyaya yekuti pane zvinhu zvinonzi zvakakanganisika kuitika. Asi isu semusangano ndinofunga panyaya iyi, mutauriri wedu vaDaniel Molokeli vakabuda vachitaura pachena kuti isu tiri kuti nyaya yakaitwa iyi yekususpenda town clerk ngaimbomiswa parutivi, asi hazvirevi kuti zvavakapomerwa tatingazviende parutivi, asi tati ngazviongororwe.
Todzoka kwamuri vaGumbo, manzwa zvataurwa navaHlatshwayo vari kutivo Bulawayo imetropolitan, vanhu vese vanokwanisa kuuya vachikwikwidza musarudzo. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Zviri kutaurwa navaHlatshwayo hazvisi zvechokwadi, nokuti izvozvo zvavari kutaura zvinoitika chete kana takutarisa nyaya dzekumateverereni. Ndo panonzi Zimbabwe zveunitary state. Asi kana vamwe vachiita zvavo zvekumashonaland uko, hapana vanhu vekumateverereni vanoenda ikoko vachinokwikwidza, vachinovaudza zvekuita, vachinovachingisa matsika nemagariro yavo. Dai zvanga zviri zvechokwadi ka, dai Kambarami asina kumirira kuti Mugumi abve aende kuchikoro iye osara achisuspenda town clerk. Asi tiri kuona kuti nyaya iyi is a factional issue. Zvinofambirana nezvakaitiwa kucity hall pacongress yavo yeMDC yekuti vakabvisa vagari veBulawayo vabva vaisa vavo vanhu vanobva kumashonaland kuti vaite leadership yekumateverereni.
VaHlatshwayo,
nyaya hombe haitinyi iri pano ndeyekuti mukoma wangu vaGumbo vane muonero wavo nemutsananguriro wavo watokwanisa kuti vane his own definition yekuti mugari weBulawayo ndiani. So vane maonero avanoita akasiyana nemaonero atinoita semusangano kana maonero anoita vanhu vese kuti zvakamira sei. Ndofunga mutemo wevheki uri pachena kuti ndeupi munhu anokwanisa kupinda musarudzo. Mugari wemuwadhi imomo, vamwe vacho haisi first term yavo, sema councillors. Vatori mu second term sema councillors. Ebulawayo.
Todzoka kwa muri va gumbo. Ko vamwe vakaberekerwa mubulawayo as vasiri vatingati vane masene kana tatingati echindebele. Anoita sei?
Kutaura zvemasene echindebele kana kuti echirungu pana. Munhu ari akaberekerwa kubulawayo anogara kubulawayo. Hapana kana one asingagoni kutaura chindebele. Kuna kansira ze MDC haagoni kutaura chindebele. Anotaura chishona.
Vashacha vepindura ya.
Ndato tanga wuku zingo zora na inini makansilas ya vese tino waziwa wari wakari kubula wawo vese tino waziwa wachikanisa kukuluma wachikanisa kuleveleka wachikanisa kubuya
Mutewezeriwe mnyori wezu kutungwa kwe matunu mbatore MDC wa Clifford Sachiwayo washitaro wari parunare mwarare Manzgo kubva kumutauriri webato remutwakazi Republican Party Vamboni Sigumbo vashitaura vari parunare mubulawayo muhurukuru yanga achikokerwa na Blessing Zulu wa Studio 7. Munau dzemitambo Mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira munyika vaAlvin Aluva Jakata vari kutarisirwa mangwana kunge vari patafura yepamusoro-soro kumakwikwe Africa Cup of Nations kuEgypt mushure mekupiwa tikiti rinopiwa vanyarikani vepamusoro-soro nemutungamiri wesangano renhabvu muAfrica reCAF vaAhmad Ahmad kuitira kuti vaone mutambo uri pakati peAlgeria neSenegal mufinal yeAFCON. Vajakata avane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vakashandisa mabhazi dzimotokari midududu uye chikepe kufamba kubva kuCape Town muSouth Africa kusvika kuCairo kuEgypt kunoona makwikwi aya. Blessing Zulu Studio 7 abata vajakata kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndinonzwa kufara zvikuru neriremekedzo rwandapiwa nemukuru weCAF vaAhmad vanikoka kumusangano mukuru weexecutive committee wachiitwa muno muCairo vakandipa tiketi reVIP rekuvemunyarikani pamutambo wefinal uchatambwa pakati peSenegal neAlgeria musi wechishanu. VaAhmad zvekare vandivimbisa tiketi rendege rekubva kuno kudzokera kuZimbabwe uyezve vatipa nezvimwe zvavachaona kuti zvodi vachatigadzirisira here. Vandibvunzawo zvimwe zvichemo zvangu ndikataura kwavari ndikati ha zvichemo handina zvakawanda asi ndichazokupai marecommendations angu bose ndakanyora pasi zvandinofungidzira kuti zvone zvizvi zvavangasvitse kuna kuAfrica Union maererano nemafambiro ezvizvarwa zvemuAfrica zvichifamba zvichienda mune dzimwe nyika dzeAfrica. Because maererano nemafambiro andakaita matambudziko andakasangana nawo zvinenge mupinyi zvandakasangana nazvo zvairwadza zvairema. Saka panofanira kuti paongororwe ipapo nevatumwa neutungamiriri kuti pangaitwe here visa free kana kuti boya inonzi borderless Africa. Africa isina mugano nekuti chizvarwa cheZimbabwe kana chida kufamba kuti chiende kuKenya chinofamba zvakasununguka pasina muripo pasina kana mamwari kitchens kana madai.
Mungatudze kuti ndekupi kanyanya kuwana matambudziko mukufamba kwenyuku?
Kwandakanyanya kuwana matambudziko ndiko kuSudan. Zvakanga zvakaoma nekuda kwekuti kwakazoitika chimurenga. Kwaiita vagari vemunyika iyo vakairatidzira saka ndakatsiga zivo jeni kune chiitiko chakadaro asi nekuda kwekuti mutauro wangu watinotaura wechirungu nemutauro wechishona wakasiyana nemutauro wavo mutauro wearabi kana kana ndisinganzwe zvavaitaura ndakanga ndisingaone even zvanga zvakanyorwa magrafiti akanga ari kumadziro ndakanga ndisingakwanisi kuverenga. Ndakazoona ndava pakati pemasoja ari kune rimwe divi mavaratidziri vari kune rimwe divi saka inini ndakatsarudza kuti ndifambe ndakananga nekune masoja ndichiti sevanhu vekemo ndifunga ndinenge ndiri stef kana ndikaenda nekudivi ravari asi pakazoitika zvakati wandei ndofunga zvizhinji handisakwanisa kuti ndizvitaure ai zvakairema.
Vanga vari mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira munyika vaAlvin Aluva Jakata vachitaura vari parunare kuCairo kuEgypt naBlessing Zulu Studio 7. mneimwe na uye mitambo, chikwata che Zimbabwe che ma James chakundwa ne Malawi 59-43 mumutambo wacho wekugumisira we group F netball. Michael Kariati anotipanya iye.
Eze zaitika mshure mokunge Zimbabwe ichangobva kuzvambura Barbados 66-41 uyeze ya zvamburwao 79-36 ne New Zealand. Ezi zvave kureva kuti ma James apedza ari pachinano chechina mugungano rezvikwata zvitanhatu mugroup F pasi peAustralia, New Zealand neMalawi asi pamusoro peNorthern Ireland neBarbados. Zimbabwe yapedza ine mapoints mana, Malawi ine mapoints matanhatu. Muteveri wemutambo weNetball vaShekman Gosha vanoti nhoroondo yaramba kushanduka vachiti ivo Zimbabwe inofanira kugadzirira zvakasimba mumitambo inotevera.
Malawi yaiya kuramba ichienderera zvachose, hatichanzi kusati nye, but history yacho kuramba ichiratidza kuti Malawi ikuramba ichitidherera.
Zimbabwe yave kusangana neJamaica kana Uganda inenge yapedza iri pachinano chechina mugroup G kurwira kupedza iri pachinzvimbo chechinomwe makundano aya. Australia neNew Zealand idzo dzabanda namangwanani, Australia ichikunda 50-49 ndidzo dziri kuenda masemifinari. Captain Wema James Perpetual Sia Chitema anoti vaive vari muLiverpool, England kunodzidza zvekuti sechikwata chechidiki vave kutarisira kuve kumakundano eWorld Cup anotevera.
Tuda kudzokera zveWorld Cup, tuda kuqualify tidzokere zveWorld Cup, ipapo anyotesa mukano wakakura kuti tikwanise kuenda.
Australia yatora mukombe uyu kanokwana kagumi, New Zealand kaviri kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Mune mumwe mutambo wanhasi, Northern Ireland yarwa Barbados 46-43. Final yemakundano aya iri konesvondo apo makwikwi aya ari kusvika kumagumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nechikwata cheZimbabwe Netball chema James kuLiverpool kuBritain. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwe yedu yapera, rigaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano revarairidzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichatanga kurangwa mabasa mangwana, rechiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru. America yobatsira kanzuro yeguta reHarare kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Chikwa cheZimbabwe chema James chakundwa neMalawi 59-43. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.